manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu mbudzi 3/2021 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti vanhu vakafa. Bazi rezveutano rinoti vanhu vana vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro. Nyika dzakanyanya kusangana nedambudziko remamiriro ekunze dzotaura nhasi pamusangano weCOP26 kuGlasgow kuScotland. Chizvarwa cheZimbabwe vaSolomon Tembo vanokundwa musarudzo yamiya weAllen Town muno muAmerica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vana vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro Zvasiya vafa nechirwere ichi vave zviuru zvina nemazana matanhatu nemakumi masere nevatatu kana kuti 4683. Vanhu makumi mana vakabatwa nechirwere ichi nezuro uye pavanhu ava pane vana vechikoro makumi maviri nevatatu, vaviri vari kuManicaland, vatanhatu kumateveleland south uye gumi nevashanu kumasvingo. Izvi zvasiya vanhu vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira vave zana rezviuru nemakumi matatu nezvitatu nemakumi mana nevanomwe kana kuti 133,047. Vanhu vabayiwa nomba kekutanga mamiriyoni matatu nezviuru zvitatu nemazana matanhatu negumi nevaviri kana kuti 3,325,612. Vanhu vabayiwa nomba yepiri sezvinokurudzirwa. Vave mamiriyoni maviri nezviuru mazana matanhatu negumi zvine mazana manomwe nemakumi mapfumbamwe nevatanhatu kana kuti 2,610,796. Musangano wezvekushanduka kwemamiriro ekunze wechimakumi maviri nenhanhatu kana kuti COP26 Uri kupinda muzuva retatu nhasi vatungamiri venyika dzakanyanya kutarisana nekuchinja kwemamiriro ekunze dzinoti Nigeria, Madagascar neBarbados vachitaura. Musangano unokokerwa neUnited Nations uyu uri kuitirwa kuGlasgow kuScotland. Asi nezuro vatungamiri venyika zana vari kumusangano uyu kusanganisira vaEmerson Mnangagwa, vaJoe Biden vekuAmerica, vaBoris Johnson vekuBritain, Vakatsidza kuzvipira kuti nyika dzavo dzichadzikisa zvakanyanya zvinosvibisa mweya wekufema zvakaita semethane inobuda pakudhonza mafuta ekufambisa dzimotokari kutema miti nezvimwe. VaBiden vakavimbisa kudzikisa methane iyi nezvikamu makumi matatu kubva muzana panosvika gore ra 2030. Asi vakashora vatungamiri veChina neRussia nekusaenda kumusangano uyu. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi mubazi rezvekushanduka kwemamiriro ekunze kana kuti Climate Mitigation Department vaLawrence Mashungu.
Musangano watiri kuita kuno kuGlasgow weCOP26 weUnited Nations Conference on Climate Change wakakosha zvakanyanya kunyanya-nyanya takatarisa zvino zviviri. Zvendingataura ndichiti chokutanga nyika dzose dzapasi rose dzakatarisana nekuvandudza hurongwa hwadzo hwokurwisana nematambudziko eclimate change kana nekushanduka kwamamiriro okunze uhurongwa hwetingati women nationally determined contributions.
Mungatsanangura here kuti hurongwa hunofamba sei?
Uhu hurongwa hwenyika dzose zino tarisirwa kuti imwe ne imwe nyika ingaitei kuti idzise chiutsi chinokonzera kuchinja kwamamiriro okunze. And zvakaonekwa nenyanzvi nama experts kuti hurongwa hwakaiswa nenyika panguva dzino tikahwerengedza zvose zvinokwanisa kuitwa nenyika dzose panguva dzino hwema NDC haukwanisi kusvitsa nyika pachinhano chokudzisa kupisa kwakanyanya kungasvika pa 1.5 degrees kana pa 2 degrees nezvakati nezvatataita. Saka nyika dzose dzinotarisirwa kuti dzivandudze zvakanyanya zvadzakavimbisa kuti dziite panyaya iyi. Chechipiri chakanyanya kutarisirwa pamusangano uyu inyaya yokutenderana kwenyika kuti nyika dzingaita sei panyaya yokutengeserana nenyaya dzezviutsi kana etingati muchirungu ma carbon markets.
Izvi zvinorevei?
Izvi zvinenge zvichireva kuti nyika dzakabudirira dzingabatidzana sei nenyika dzichiri kubudirira kuti nyika dzakabudirira dziise maprojects munyika dzichiri kubudirira panyaya dzeclimate change mitigation kana kurijusa kana kudzisa chiutsi chinokonzeresa kuchinja kwamamiriro ekunze. Saka idzi ndidzo nyaya mbiri dzakanyanya kutarisirwa zvakanyanya pamusangano uno. Ende tiri kutarisirawo kuti isusu vanhu vachatenderana zvakanyanya kuti tichavandudza izvi tichaita senyika uyezve tichabuda nechibvumirano kutoita sei panyaya dzemacarbon markets. Ende takatarisanavo sezvizvizvi isusu vose nyanzvi tinoti nyika dzinofanira kuvandudza zvadzinoita kunyanyanyanya takatarisa kuti nyika zhinji dzapasi pano hadzina mitemo kana yatingati maclimate change acts.
Anoshande yai?
Anonyanya kutofosa kana kutarisisa kuti nyika dzingaitei panyaya dzokudzisa chiutsi. Izvo zvinotarisirwa kuti tichibuda mumusangano uno nyika zhinji dzichandogadzirisa mitemo yadzo yokuti nyaya yokudziswa kwezviutsi chinokonzeresa kushandukwa kwamamiriro ochinji okunze zvichaitika. Chimwe zvechatakatarisira ndechekuti panofanira kuvandudzwa nyaya dzemari kana kuti dzefinance dzingabva kumagovernments kana dzingabvawo kuprivate sector kuti dzisapote nyaya iyoyo especially yemitigation neadaptation. Ndo zvatakanyanya kutarisa kuti zvingabuda pamusangano uno weCOP26.
Nyanzvi mubazi rezvekushanduka kwemamiriro ekunze kana kuti Climate Mitigation Department vaLawrence Mashungu vari parunhare kuScotland naBlessing Zulu Studio 7. Tichiri panyaya iyi, nyanzvi munyaya dzezvekurima mamiriro ekunze pamwe nenharaunda dzinoti Zimbabwe inofanira kuregedza kushandisa mhando dzemoto dzinosvibisa mweya watinofema dzinokonzera kushanduka kwemamiriro ekunze yoshandisa mhando dzemoto dzinokwanisa kudzokorodzwa kushandiswa kana kuti renewable energy. Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
Vachitaura nezuro pamusangano weUnited Nations unoona nezvekushanduka kwemamiriro ekunze kana kuti United Nations Climate Change Summit uyo uri kuitirwa kuGlasgow, Scotland, vamunangagwa vakati Zimbabwe ine hurongwa hwekuona kuti yadzikisa kusvibiswa kwemhepo yatinofema kuburikidza nekudzikisa utsi hwecarbon dioxide kana kuti magreenhouse gas emissions nezvikamu makumi mana kubva muzana 40% panosvika gore ra-2030. Imwe nyanzvi munyaya dzezvemamiriro ekunze vaByron Zamasia avo vanoshanda nesangano reZimbabwe Environmental Lawyers Association vaudza Studio 7 kuti zviri kutaurwa navamunangagwa izvi zvinoshanda kana pakatorwa matanho akasimba nehurumende.
Donzvo rekuti Zimbabwe ideredze deforestation muna 2020 rinokwanisika kuachivika. Tinoziva tose kuti miti inotibatsira ichishanda seinonzi carbon sink kureva kuti ndoyo inotora carbon dioxide inova inokonzera global warming. Asi kuti zvikwanisike kuitika pane zvinhu zvinofanira kuteedzerwa zvakafanana nekuti vanhu tideredze kushandiswa kwemiti sehuni, kuderedza kushandiswa kwemiti sepakupisa kwatinoita tobhako. inova inozokanganisa global warming.
Asi mudzidzisi wezvenharanyika kana kuti geography pa University of Zimbabwe muzvinafundo Desmond Manatsa vati Zimbabwe inokwanisa kuita zvakataurwa navamunangagwa panosvika gore ra 2030 nekuti vanhu vazhinji vave kukwanisa kushandisa dzimwe mhando dzemoto dzisingasvibise mhepo.
Zviri nyore chaizvo kuti tichiona kuri kuenda nyika pai 2030 ndo pari kutaurwa nehurumende kuti ndopatinenge tave neta middle income. Kata middle income zvinenge zvakureva kuti mafamilies mazhinji mhuri zhinji dzisinge dzakugona kutenga masola ne wind power iyo isingaise maemissions mumhepo. Saka 40% yataurwa iri nyore kusvika by 2030.
Mutungamiri wesangano reCenter for Natural Resource Governance Vafarai Maguhu vati nyaya yekutemwa nekupiswa kwemiti munyika zvikuru sei madhorobha nenzvimbo dzakapoteredza maguta iri kukonzerawo kusviba kwemhepo yatinofema.
Tine yatingati urbanization, kuvandudzwa kwemaguta. Vanhu vari kutema miti vachiclia kuti vavake dzimba ma location matsva ari kuvakwa all over the country. Totarisawo zvekare kuvakwa kwedzimba mumatoro zviri kuita kuti nzvimbo idzodzo dziome.
Vamanatsa vati kushandukwa kwemamiriro ekunze kuri kukonzerwa nezvinhu zvakawanda uye nyika yave kufanira kushandisa mhando dzemoto dzisingasvibise mhepo senzira yekuedza kudzivirira kushanduka kwemamiriro ekunze.
Anonzi mathermal power stations aya anotipa magetsi achishandisa coal. Kana coal iye ichitsva nokuti kunenge inenge ichida kuti izonyatsokuita kuti nyika yose iwane magetsi inenge panenge pane coal yakawanda inenge yatsva. Saka ndo imwewo konzeresa kuti carbon dioxide inge ichiwanda mumhepo. Kwozouyawozve diesel nepetrol dzizvo dzinenge dzichishandiswa maybe maindustry maengine kana dzatsva dzinenge dzichikonzeresawo futi kuwanda kwecarbon dioxide.
Zvichakadai nyanzvi munyadze zvekurima uye vachishanda neUniversity of South Africa kana kuti UNISA vatoende pishone vati kurimwa kwefodya iyo inozoita kuti vanhu vapise miti kwanyanya munyika zviri kubatsirawo mukushanduka kwemamiriro ekunze. Vashone vati varimi vanoda kudzidziswawo kuti zvirimwa zvavangarimi nezvisingakonzeri kushanduka kwemamiriro ekunze ndezvipi.
Tivarimi pavanenge vachifarira kunorima fodya dzimwe nguva inhau yekuti havatozivi kuti kune zvimwe zvirimwa zviripo zvinotorimika nemutengo uri pasi ende zvinenge zvine maketi ende zvisingatombonetseki panyaya yekuti kana mvura yanaya kana kuti isina. Topa muenzaniso wezviyo, muenzaniso wemhunga kana mbambaira chaidzo, sweet potatoes, zvirimwa zvekuti pazvinorimwa zviri kupa varimi pundutso rakatonyanya. Zvine mapuraizi akanaka bati kazhinji vanhu vanenge vaine pfungwa yekuti chibage nefodya ndo zvega zvirimwa zviripo.
Musangano United Nations Climate Change Summit uyu kana kuti COP26 wabvumiranawo kuti kutemwa kwemiti kunge kwapera panosvika gore ra 2030 uye musangano uyu wabvumirana zvakare kuti kudyarwe miti yakawanda senzira yekuchenesa mhepo inofemwa neveruzhinji. Musangano uyu waenderera mberi nhasi mutungamiriri weCOP26 vaAlok Sharma vachiudza vari kupinda musangano uyo uri kuitirwa kuScotland kuti nhaurirano dzekuti mari inodiwa kurwisana nekushanduka kwemamiriro ekunze ichawanikwa kupi kuti inoshanda kunyika dziri kubudirira dzatanga masikati ano kubudikidza nemisangano iri kuitwa nemakurukota ezvemari kubva kunyika dzakasiyana-siyana. Nyika dzakaita seAmerica, Britain, France neGermany neEuropean Union dzakazivisa nezuro kuti dzichapa South Africa mari inoita mabhiriyoni masere nechidimo yemari yekuAmerica, US$8.5 billion, ichashandiswa kuti South Africa iregedze kushandisa marasha asi kuti isime mari iyi mukushandiswa kwemhando dzemoto unogona kushandiswa kakawanda kana kuti renewable energy senzira yekuderedza kusviba kwemhepo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mutongi wedare ramagistrate Mamutare Valentine Mukwengi nasi vati vachapa mutongo wavo mangwana pachikumbiro chevasungwa makumi maviri nevasere chekuti vabvise mari yechibatiso avakasungwa nemusi wechipiri apo vairatidzira pakambani yemangodai anjini vachinyunyuta nekusabata vagari ava zvakanaka. Vamukwengi vati vanoda nguva yekuongorora mapepa emagweta evasungwa echikumbiro ichi. Vasungwa ava vachadzoka mudare zvakare mangwana. Mutoro wedu Nauloida Mumoyo anotipa nyaya inotevera.
Vasungwa ava vange vakamirwa mudare nemagweta anorwira kodzero dzevanhu eZimbabwe Lawyers for Human Rights uye neZimbabwe Environmental Law Association ZELA, anosanganisira vaPasi Monyakoreba, vaCosmas Chibaya navaBlessed Mungure. VaMungure vaudza Studio 7 kuti vaswera vakangotarisira mutongo usina kuzobuda nhasi.
Taita chikumbiro chekuti vakomana vapihwe bheo vachitongwa vachibva kumba, asi patauya masikati tanzi tidzoke na 3pm. Then na 3pm tazonzi tipe mutongi 5 minutes kuti wagadzire mutongo wavo. Asi tabva ipapo tazopedza zvenguva inoita kuma 2 hours tazopinda mukoti kuma 10 to 5. Koti ikaratidza kuti yanga isati yagadzirira ikati tozodzoka zvemangwana, saka vanhu vari kurara vari musungwa.
Vasungwa ava vari kurambirwa mukana wekutongwa vachibva kudzimba dzavo nemapurisa nekuda kwekuti vanoti vange vasatsonyatsoziva kunogara vasungwa ava. VaBlessing Gwende, mutekitivhi ari kufetura nyaya iyi, vaudza Dare Nhasi kuti vasungwa ava vangangokanganisa vafakazi panyaya iyi zvakare nenyunyuto dzavo dzisati dzagadziriswa nekambani yeAnjin vanogona kuratidzira zvekare. Muchuchisi vanyasha mukonora vaudza Dare kuti vasungwa makumi maviri nevasere ava vachitungamirirwa nasabhuku Robert Chiyadzwa, avo vane makore makumi mapfumbamwe kuberekwa, nevamwe vavo vakaputsa hari dzedoro range rabikirwa pakupemberera kuvhurwa patsva kwekambani yemangoda yeAnjin nemusi wa28 Gumiguru. Vasungwa ava vanonzi zvakare vakaparadza matende anga aripo pachiitiko ichi, vachinyunyuta nekusabatwa zvakanaka kwevashandi vepakambani iyi nevaridzi vayo vechiChinese. Zvakare vaiti vanoda chikamu chinosvika 10 kubva muzana pane vashandi vepaAnjin kuti vange vari vemunharaunda umu. Vakuru vekambani yeAnjin vanonzi havana havo kumhanara chiitiko ichi kumapurisa, vachida kugadzirisana pachavo nevagari vakavimbisa kudzoka nemusi watumbudzi nechinangwa chekunzwisisana. Mushure mekutadza kuuya kumusangano uyu sezvange zvavimbiswa nevakuru veAnjin, zvinonzi vagari vanosvika mazana mana vakaungana pamba pavanyume nechiyadzwa vakaronga kuratidzira pamuzinda weAnjin vachitungamirirwa navachiyadzwa sabhugurobhati Chiyadzwa uye navashadrick Chipisi. Varatidzira ava vainge vaine zvinyorwa zvakanzi AnjiN wauraya zvipfuyo zvedu, wauraya mafuro, madhamu, nzizi neminda yedu yekurima nezvimwewo. Pachitiko ichi panonzi pakarohwa vechirudzi vekuChina vanosvika 11 asi havana kunyanya kukuvara, izvo zvakapa kuti vazosungwe nemapurisa nezuro. Mune imwe nyaya, vanhu vazhinji varikuda kutora mari dzavo dziri kutumirwa kunze kwenyika nekumwe kwakasiyana-siyana kumuzinda weWestern Union muno maMutare vari kutora mazuva akawanda vachikundikana nekuda kwezvemhingamupinyi zvakasiyana-siyana zvinosanganisira kushekwa kwemagetsi nemasaisai edande mutande reindaneti. Mumwe wavari kushaya zano nechiitiko ichi ndiamai Theoma Stole vanobva kubocha kwamarange kumadokorero kweguta reMutare. Amai Stole vaudza Studio 7 nhasi kuti vave nemazuva akawanda vachikundikana kutora mari yavo.
Kwetiri kusangana navo pakutora mari ndeyekuti kana tikauya kunogona kutorwa vanhu vashoma. Dai zvaiikwanisiko kuti tigone kutorwawo takawanda, ndofunga zvingatibatsira kuitira kuti tisagara pano nguva refu. Uye zvenyaya yekurarira panapa inotirwadza chaizvo. Taingoda kuti kana tikanga tauya tinenge tasiye vana vane ma 3 years, 4 years. Iko zvine inini ndakatosiye mwana ane 4 years. Handisi kuziva kuti kanenge kari kugara sei kumba ikoko. Saka ndiro dambudziko guru ratiri kusangana naro. Taingoda kuti dai zvaikurumidzikawo kungogadzisika kuti patinouya kutora mari tobva tangotorawo ngenguva. Inini ndakasvika panapa musi weMandi. Saka nhasi unoyo chave chitatu, mangwana chave china. Handisi kuziva kuti chinha chacho ndinopiwa here kana kuti handipiwi. Asi pari zvino zvanongotora nemanamba aanotora naweiwa.
Mukupendera nyaya dzekuno kwaMutare nedunhu reManicaland, vadzidzi vepachikoro chevasikana voga cheLidia Chimonyo kunedziwa Chimanimani varatidzira nhasi vachiti matroni wavo asiye basa vachimupomera mhosva yekusagona basa zvichitevera kushaya kwoumwe wavo neurwere hune chekuita nedenda recovid-19. Vadzidzi ava vabudisa midziyo yamatroni uyu mumba ndokuisiya kunze kwechikoro. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa zvakawanda pamusoro penyaya iyi kumukuru anoona nezvedzidzo mudunhu reManicaland vaEdward Shumba, sezvo nhare mbozha yavo yange isiri kudavirwa. Ndakamirira Studio 7 maMutare, ndini Lweda Moyo.
Yes, zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru muhurumende yeAmerica vapa mvumo nomba yeCOVID-19 yePfizer kuti ichitanga kubayiwa vana vane makore anotangira pamashanu kusvika gumi nerimwe. Izvi zvauya mushure mekunge bazi rinoona nezvezvirwere reCenters for Disease Control and Prevention rapa mvumo yekuti nhomba iyi ibayiwe vana nemusi wechipiri. Vana vanonzi vanobayiwa mushonga zvikamu zvinodarika zvishoma nhomba inobayiwa vakuru kana kuti 33%. Bazi reUnited Nations rinoona nezvekodzero dzevanhu rinoti hondo yemuEthiopia pakati pehurumende nevakaipandukira verudzi rwechiTigray iri kurwiwa zvine utsinye hukuru mukati nemativi ose. Asi United Nations inoti ongororo iyi yakakanganiswa nehurumende yeEthiopia yaityisidzira vashandi veUnited Nations. Zviuru nezviuru zvevanhu zvafa muhondo iyi uye vazhinji vaenda muupoteri. Madzimai chiuru chimwe chete nemazana matatu vakabatwa chibharo. Nezuro mamwe matunhu emuAmerica akaita sarudzo dzekutsvaga magavhuna pamwe nemameya kusanganisira mudunhu rePennsylvania uko chizvarwa cheZimbabwe vaSolomon Tembo vakakwikwidza musarudzo yameya wedhorobha reAllentown. VaTembo vakakundwa navaMatt Tweck veDemocratic Party mushure mekuwana mavhoti mazana maviri nemakumi maviri nemasere kana kuti 228, vaTweck vachiwana mavhoti zviuru zvinomwe nemazana matanhatu ane makumi mapfumbamwe kana kuti 7690, vachiteverwa navatim Ramos veRepublican Party avo vakawana zviuru zvina nezana nemakumi mapfumbamwe nemanomwe. VaTembo vakambokwikwidza zvakare musarudzo yameya wedhorobha ravo muna 2017 vakakundwa zvakare navaEd Poloski veDemocratic Party ava vakazokandwa mujeri mushure mekubatwa nemhosva dzeuori. Musarudzo dzemagavhuna mudunhu reVirginia vaGlenn Youngkin veRepublican Party vakakunda vaTerry McAuliffe veDemocratic Party, kuchitiwo mudunhu reNew Jersey kuchine mangange pakati pagavhuna vaPhil Murphy veDemocratic Party nevari kuvakwikwidza vaJack Chitarelli veRepublican Party. Musarudzo yameya weNew York City vaEric Adams ndo vachave meya wechitema wechipiri munhoroondo yeguta iri mushure mekukunda kwavo musarudzo. Vakawanda vanotevera zvesarudzo vanoti zviri kubuda musarudzo idzi ndiwo unogona kuve munongedzo wemamiriro ezvinhu muna 2022 pakati pemapato eDemocratic Party neRepublican apo pachaitwa sarudzo dzeparamende dzematunhu akawanda. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa navana veZimbabwe vari kunze kwenyika, tabata chizvarwa cheZimbabwe vaGodfrey Kurauone kuti tinzwewo maonero avo.
Chekutanga mukoma Jonga, handidi kutarisa mamiriro emanhamba asi ndoda kutarisa kungoona kuti chizvarwa cheZimbabwe achina kuzvitarisa zvisina kukosha. Saka zvoona ari munhu akafanira nemunhu wese akazvipira kuti inini kana ndichidyiwa ndinodyiwa asi ndodyiwa nazama. Ndo spiriti yandinofarira pamaZimbabwe. Ndochinhu chikuru chandafarira pamurume uyu, ada kucharatira pasi, haana kuzvishora asi akangozviona ari muZimbabwe akafanana namwe vanhu. So chinhu chinofadza chose kuona mumwe wedu achimira paya patinoda kunga sekuti hapamiriki, achimira paya patinoona pachiita sekuti pano kukosha asi iye akaramba akashinga akandomira. Hongu angava akaruza, hongu angava asina kuzvipfuma zvakanyanya kunaka chose, but kungomira kwaakaita pasarudzo ikoko chinhu chinofadza zvikuru.
Totarisawo sarudzo dzakaitwa mumatunhu akaita seVirginia kwatinoona vaYoungkin vebato reRepublican vakakunda vaMcAuliffe veDemocratic Party vanga vari gavhuna. Zvii zvamungataura?
Chandangaa ndechekuti maAmericans ari kunditaridza kuti havatarisi munhu, havatarisi bato, vanoda mazauzi, vanotarisa performance yako semunhu. Uyezvi chikuru chandiona nyaya yekuti demokrasi yavo inoshanda. Hakuna violence yatokona kuZimbabwe, hakuna vanhu vanotupa vatichatoona kuZimbabwe, hakuna vanhurukwa vatichatoona kuZimbabwe, hakuna mota dzinotemwa vatichatoona kuZimbabwe. Vanoita process yavo zvakanaka zvinejekerere.
Mudunhu reNew Jersey tiri kuona kune mangange vaPhil Murphy veDemocratic Party navaChitarelli veRepublican Party. Zvii zvamungataura tichitarisa kuti Democratic Party inova iri kutonga iye zvino inenge iri kufundikana kunge ichiita zviri kutarisirwa nezvainge ichitarisirwa.
Zvandiri kuona paresi kwenyu jezi mavapandikenza ndine ratungamira bati iko zvino izvi akuita semangangi, saka hatisi kunyatso kuoneka kuti achakunda ndiani, hatisi kunyatso kuoneka kuti chando zvakamira sei, but munyatso kuona kuti vanhu vakabuda vakandovhuta nuwandu hwavo. I think that's the spirit tinofanira kunge tinayo muZimbabwe, yekuti no matter is the situation asi kunovhota ikodzero yedu ngatibude neuwandu. Chidzidzo yatinacho pagore ra2023 kuti munhu wese zvakakosha kuti ubude uende kundorejesa kuti ugovhota.
America iri kutarisira sarudzo hombe mugore rinouya ra2022. Zvii zvamungatarisa pamapato maviri ari kukwikwidzana, Republican Party neDemocratic Party, tichiona zviri kubuda musarudzo idzo diki idzo?
Tinganetsa iko zvino ndechekuti zvinzwisise nekuziva kuti sarudzo dzingaitwa gore rinouya dzinge dzakamira sei, asi chandinoona ndechekuti pachange pane mangange makuru kwazvo. Muchaona kuti madhemokrats are fighting kuti varambe vakamendena majority yavo munational assembly nemucongress, but muchaona kuti zvinhu zvichaona kumaremera nokuti marepublicans ari kuda kucontrola both houses. Saka panenge pane mangange makuru kuti hapana munhu anogona kutaura ikozvo kuti maelections egore rinouya ava ndo vakakunda, ava ndo vakadyiwa, asi ari kuda kuti kuti pachange pane mangange makuru kwazvo. It's very unpredictable.
Chizvarwa cheZimbabwe vaGodfrey Kurauone vari parunhare kuDallas mudunhu reTexas muno muAmerica neStudio 7. Munhau dzemitambo. Chikwata cheAtlanta Braves ndicho chasimudza mukombe weMajor League Baseball muAmerica mushure mekurova chikwata cheHouston Astros 7-0. Mafinari emutambo uyu anenge aine mitambo minomwe, uye chikwata chinotanga kusvika mitambo mina ndicho chinenge chakunda. Atlanta yakakunda mitambo mina, Astros ikakunda miviri chete. Aka ndeke china chikwata cheAtlanta Braves chichisimudza mukombe weWorld Series Championship.
Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6170 ne7270 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pashortwave.
Chirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa nyaya zviri kubuda kumusangano wezvekushanduka kwemamiriro ekunze uri kuitwa kuScotland. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne15460 pashortwave. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM mufuro kusvika chishanu pamasaisa anoti 909 AM, 6175 ne7255 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Bazi rezveutano rinoti vanhu vana vakafa nechirwere checovid-19 nezuro. Nyika dzakanyanya kusangana nedambudziko remamiriro ekunze dzotaura nhasi pamusangano weCOP26 kuGlasgow kuScotland. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kuStudio 7 @voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.